kanzuri butare mutare inoti ichashandisa mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemaviri madhora mubhajeti rayo regore rinouya. Pamari iyi mamiriyoni makumi matatu nematatu emadhora imari ichabviswa nevagari kuburikidza nemitero, imwe yacho ichabva kuhurumende. Mukuru wesangano revemaindustry reconfederation of Zimbabwe Industries CZI vaRemington Mupande vati vanotarisira kuti kanzuru inge ichicherechedza kuti makambani anoda kubhadhara mari yavo yemitero kana achiwana zvakakwana kubva kukanzuru.
Ezi industry tinotarisira kuti mvura inge ichive available. Tine dambudziko remvura rikurusa kumaindustry zedu. Mvura inowanika panguva dzinoita 6 makuseni kusvika 1 masikati. Pamwe pacho pese apa panenge pasina mvura. Industry zedu dzinoda mvura yakawandisa, saka kana pasina mvura panenge paine dambudziko. Tinoitawo dambudziko rekuti even moto chaiwo ukavapo moto haudzimiki nekuti panenge pasina mvura. Tinotarisawo kuti migwagwa yatiri kushandisa muno mamutare yakashatira zvikuru, ende zvinenge zvichitarisira kuti 2019 kanzuro ichange ichitora matanho ekugadzirisa migwagwa iyoyo. Tinotarisawo zvimwewo zvinosanganisira kuita business kuti mamutare munomu kuti uwane license zviri kutore nguva yakarebesa, ende hazvienderani nezvatinge tarisira. Ndataura nenyaya dzana ease of doing business, tinotarisira kuti nguva idzi dzinge dzichidimburwa zvikuru kuti munhu ange achikwanisa kuwana license kuti aoperate mamutare. Dzimba dzevashandi tiri kuona kuti kanzuro haisi kusevhisa matenda, ende isusu ifungidziro yedu kuti area yekuti kanzuro dai yagadzirisa ipapo. Zvatiri kuona ndezvekuti makoperative akawanda ari kusevhisa, asi ukaenda nzvimbo idzi dzohaparatidzo kuti pange pakaseviswa. Ukaendawo nana Gimboki hongu vanhu vari kugara hakuna mvura, hakuna matoilesi, hakuna marodzi atingataure nezvavo. Ende tinofungidzira kuti sekanzu rekuta guru remutare hatingange takadaro.
Bishop Anglican Church vari pamudyandi gereva Sebastian Bakare avo vange vari pamusangano uyu vanotiwo kanzuro yeguta remutare inosungirwa kurangarira vanoshaya vakaita senherera neshirikadzi, sezvo pari zvino homwe yeMayor's Christmas Cheer Fund isina mari. Imwe nhengo yesangano rinomirira vechidiki reConscious Development and Empowerment Trust CODET muzvare vimbai bepera vanotiwo vanotarisira kanzuro yemutare kuti icherechedze vechidiki mubhajeti iri kuburikidza nekuvawanira zvekuita.
Tarisiro yedu after the summit yanhasi tinotarisira kuti issue yesocial services muhealth sector ngaioneke ichisumudzirika, because as my youth we are unemployed and wapedza kubhadhara $9 that is expected for you kuti uwane maservices. Unoona pakliniki mishonga yacho hapana, so at the end of the day tinoona kuti kumhanyisi mazano vazhinji vasi vari kurwara and they cannot afford kubhadhara mari iyoyo. One akwanisa kuafforda kubhadhara mari iyoyo, the services is provided for him ohe. Even looking at the issues to do with the environment, our environment munomuka yakuparadzwa because vanhu vari kuita basa rekutema miti, vanhu vari kurima makomo. Saka there is need for the council to put more emphasis and to put more money mu issues to do with the environment. Thank you very much.
Imwe nhengo yevashandi vesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaIsaac Muringo vati bhajeti rinosungirwa kuona kuti vashandi vabhadharwa mwedzi wega wega nenguva yakafanira, pamwe chete nekuvawanira dzimba dzekugara nekubhadharirwa mari dzeurwere pamwe neyekufambisa kuenda nekudzoka kubasa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reUMRAT iro rakaronga musangano uyu Wilson Dure vati musangano uyu wapa mukana wekuti vagari vemuguta vate muono wavo pamusoro peramangwana rinosimudzira guta.
Nhasi changa chiri chekuti business community United Mutare Residential Trust yakamirira maresidence emamutare nemutare city council neyo machechi wasvike papoint yekuti vati kana tichiti civil society inofanira kuita chii mukugadziswa kweguta, posetwa mapriorities. Kana tichitaura zvemutare city council zvaidi kusanganawo nazvo zvinengamupini zvainda rubetsero kubva kubhizinesi, kubva kune machechi, kubva kune maresidence nezvimwe. Uye chachiri chinangwa chekuti isusu tiite set the tone for further engagement mugore ra2019 kuti sinzi tiri kuti isusu kana vanhu vakaramba vari mumasilos avanenge vari hapana kutaurana kunoitika uyezve hapana kuenda mberi kunoita service kune kubudirira kweguta iri guta ratinaro iwani rinonzi mutare uyezve hatina rimwe guta saka tikasatobatana pakugadzirisa guta redu mona kuti dzimwe dzenguva hatikwanisi kunga tiine maanswers ezvinhu zvatinonga tisanga tichiita one of the things zvataona zvabudirira pazuvarana ndezvekuti business has committed kana kuti yavimbisa kuti ichabhadhara mari dzemitero kukanzuro nzira dzacho dzinokwanisa kusiyana dzavanokomunicatana dzavo kumamembers avo but tafara zvikuru business yakomitawo kudaro civil society yakomitawo kune zvinhu zvainge yachanga ichiita uye mutare wecity council yakomitawo kune zvinhu ndiko kutanga kweservice delivery yatingati inenge iri sustainable nekuenderera mberi kwemakore muguta rino remutare
kanzuru yeguta remutare inochema nerekuti vagari vane chikweredi chinosvika mamiriyoni makumi mashanu nemaviri emadhora izvo inoti zviri kudzosera shure mabasa ayo ekuwanira vagari zvavanotarisira meya weguta iri vablessing tandi mazuva mashoma apfuura vakavimbisa vagari kuti vanenge vachibhadhara mitero yavo nemazvo vachawanirwa bhonasi gore rinouya asi havana kutaura kuti bhonasi iri rinenge rakamira sei ndakamirira studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.